Vachitaura neStudio 7 mushure mekuparurwa kwetsvakirudzo iyi sachigaro veZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vanoti tsvakurudzo yavo yakabudisa kuti vana vari zera rekuenda kuchikoro vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu havana magwaro ekuzvarwa kana kuti birth certificate uye vanhu vakuru vanodarika miriyoni imwe chete havanawo magwaro aya.
Vanhu vasina magwaro vakawanda. Tingati kune vechidiki vane mazera okuenda kuchikoro takaona kuine vanopfuura mamiriyoni maviri nezuru mazana matatu zvichienda mberi. Kuvakuru ava takaona kuine vanhu vanotopfuura emiriyoni zvichienda mberi vasina magwaro.
Vamugwadi avo vanoti komishini yavo yakatenderera nzvimbo dzakawanda munyika vachiita tsvakurudzo iyi vanoti zvikonzero zvikuru zviri kutarisa kuti vanhu vawane magwaro manaya zvinosanganisira kuwanda kwezvinodiwa kumahofisi amabharani mukuru wehurumende pamwe nekusatevedzerwa kwebumbiro remutemo yenyika.
Zvikuru zvatakawana mutsvagiridzo yatakaita iyi ndezvekuti kune vanhu vazhinji vasiri kukwanisa kuwana magwaro iwaya atiri kutaura nezvavo, mabirth certificates nemaids, nekuda kwezvinodiwa kuti vange vainawo zvavasingakwanisi kuti vazvizadzise kana kuti vazvisanganise. Iye nyaya yekuti mitemo yezvekutoreswa kwemagwaro iwaya haisiri kupindirana nezvemubumbiro guru yatinoti constitution yedu zvinofanira kuti zvigadzirise.
Gwaro iri rinoratidzawo kuti zvimwe zvikonzero zvakadomwa neveruzhinji zvinosanganisira uori kumahofisi amabharani vanhu vachinzi vabvise mari dzechiokomomwe kuwana magwaro akadai semapasipoti kutadza kubatwa zvakanaka kwevanhu vanenge vashanyira mahofisi aya kuti vanowana magwaro akasiyana siyana uyewo kusawanikwa kwemahofisi amabharani mukuru munzvimbo dzose munyika. Zimbabwe Human Rights Commission yakapa kurudziro nezvinofanirwa kuitwa nemapazi ehurumende akasiyana-siyana kuti dambudziko iri rigadziriswe kusanganisira kubazi rezvedzidzo uko vakakurudzira kuti kunyange vana vasina magwaro ekuzvarwa vabvumidzwe kuenderera mberi nedzidzo. Vachitaura paiparurwa gwaro iri svondo rapera, mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vakati zvinosuwisa kuti dambudziko rekusawanikwa kwemagwaro aya munyika rakakura zvakanyanya, vakati izvi zvinotyora kodzero dzevana veZimbabwe. Hatina kukwanisa kutaura nevakasanobata chigaro chemabharani mukuru vaHenry Machiri, asi gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu parunhare, vakati tinyore mibvunzo yedu iyo yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.